Magazine ndiwo anoshandiswa kuproductions munyika kumakambani uku. Saka tiri kuona kuti nguva iri kutora nguva yakareba magazine asipo. Makambani mazhinji haasi kuoparata zvakanaka. Avo vanenge vachishandisa magenerators zvinovadhurira kuti varane makambani avo vozotoka kukompita nemakambani ekunze kwenyika. Ukada kutenga magenerator acho fiwa iri kudhura. Pamusoro pezvo ukaita sola yacho ikasvika paleve yekuti ingaita ineffective nekuti mabhatiri acho anonga ane nyaya, anonga asiri original. Saka vanhu tikutambudzika zvakanyanya nhoyo yemagetsi. Magetsi paongoro yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti makambani mazhinji ari kutadza kukombita nedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei zvinafundo?
Saka tikasvika pastage iyoyo yatiriyoi, zvinoreva kuti makambani achavhara necompetition nemva kunze kwenyika nekuti zvedu zvichadhura. Kumunda uko hakubudi kuti zvakanaka kumadiridziro nekuti anonge achida magetsi. Saka zvinomisa kufamba kweupfumi hwenyika nenyaya yemagetsi.
Totarisa zviri kutaurwa nehurumende kuti iedze kugadzirisa dambudziko iri. Taona mutungamiri wenyika achinyora mudepanhau reSunday Mail kuti vakawana mari inosvika 31 million kugadzira mamwe magwenya kukaribhauko, asi zvichizotarisirwa kuti zvingatange kushanda gore rinouya. Zvinobatsira here izvi?
Tichiwana mafigures e 31 million hasati tanga kutaura nyaya yekugadzira solution yemagetsi. Chimwe chiriko ndechekuti futi zvakare hatina policy iri very clear kuti tichabuda riini munyaya yemagetsi. Takatanga nayo muna 2000. Zvino yamakore 20 ichiraudzira. Takangojena panyaya yemagetsi. Tiri kunzwa tsvagidzatiro makambani kuti demand yemagetsi inotaurwa kuti 2000 megawatts yachava pasi nekuti makambani anonge akuda magetsi akawanda. Demand vanhu vari kuwanda munyika. Saka hapana futi tsvagurudzo kuti tizive kuti tinombodambotageta magetsi apo nekuti tiri kutaura magetsi edemand e20 years ago. Saka tiri kuda kutaura solution panapa. Mumafactory futi matiri mune zvidhura nemakambani zvakagadzirwa nguva yaSmith.
Munorevei apa?
Inodya magetsi zvisikamboiti. Saka tinofanira kudzira nhau yedemand side kuno demand kwamagetsi acho kuti makambani atinawo tiri kufamba here nenew technology iri efficient kwamagetsi. Tinotsvaka mainvestors. Saka hatisi akasvika ipapo. Mari tinayo munyika asi iri kupera necorruption. Ndofunga kumashure takambotaura kuti pagore roga roga tinorasikirwa nemari yasvika 1.8 billion US dollars munhau yeillicit financial flows pagore nepagore. Saka taitei hurumende yaisa musoro pano kuti itese kuti tostopa sei mari yeuti iri kubuda ii, toisa kumagetsi angava sola angava chii angava hydro toita futi restructuring nemakambani kuti vabve kumakind of set up yemissionary inoidza magetsi. Toita kunonzi fourth industrial revolution yavako yava digital.